I'm a deputy from the CID department here, Law and Order. Maxine Anu, na 5, the Tora Mata, it's in relation with the tweet that she had posted. Vakaila ku tama charges up until close to around 3. Vakaila, it was undermining or insulting the office of the president.
Iko zvine zvari.
Ipapo ndobva vati central.
Oh, vakabva vatomufigira.
Zvachinzi hatina tatsiro yekuti acharindiswa nhasi. But my lawyers edu anaye ende vangu vachiti vari kuda kuti aende pamberi pematare mangwana.
Mhosva dzaari kupomerwa dzakamira sei?
Information yimwe yazouya after vapa yekuti undermining the office of the president. Vazoti conspiring to overthrow a constitutionally elected government. Vachitanzi vaka set up Magamba Network, Open Pali, ne Twitter account ya Mati Gare, vacho vaka Twitter at the original charge of fame.
Iyi mhosva yazodouyawo mahamushure.
Yatozouya tatombobudisa shoko rekuti macharges apiwe kubva vazotipa mhosva nyowani.